A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 12th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And as usual, we'd like to welcome our viewers and listeners around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the novel coronavirus.
The coronavirus, which has now been named COVID-19 by the World Health Organization, broke out late last year in China's Wuhan city, has spread to more than 25 countries and appears to be unstoppable.
And so far, more than 1,000 people have been killed by the virus, while 45,206 cases have been confirmed as positive in most parts of the affected countries, with China accounting for the bulk of the cases at 44,685.
There are dozens of Zimbabweans in China and hundreds others in other countries where cases have been reported.
Some Zimbabweans in the affected countries say there's not much information that has been given out on how to contain the highly contagious disease.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 12080 and 15775 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
To join our discussion, you can send us a WhatsApp message on 001-202-465-0318 and we'll definitely come back to you.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so please join us at VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele, so you can join in the conversation right now.
Yebo, zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum, lapho sikhuluma khona-ke ngendaba eziphathelane labantwana beZimbabwe abahlala kumazwe achiyeneyo, kodwa-ke lana eliseZimbabwe lilakho ukuthi lisithinte sixoxe. Sixoxa-ke namhlanje ngegcikwane le-coronavirus, lona eliqhamuke kwele China ekupheleni komnyaka ngo-December, lamemetheka kumazwe angu-25. Selibulele-ke abantu abedlula 1,000 njalo abangu-45,600 balalo igcikwane leli, okutsho ukuthi sebesengozini abantu bomhlaba wonke jikelele, ngoba igciwane lakhona lithelelwana kalula. Esinye isikhathi kuthiwa umuntu angakuphefumulela nje umoya nje awuphefumulayo ulakho ukuthi uthole leli gciwane. Njalo siyezwa ukubana kuthiwa endaweni eziningi nxa ungena ezithiwa zona ngama-airport, ye kungani bayahlolisisa sibili bekhangela ukubana awungeke ube lalo na igcikwane, ikakhulu nxa uvela emazweni afana le-China lapho eliqalise ukumemetheka khona. Yiko-ke esifuna ukuxoxa ngakho lamhlanje. Liyalazi nxa igcikwane leli njalo livikelwa njani? Thiyani indlebe kuhlelo lwethu, Mavela.
Aiwaka na muru kungova kupinda mchirongwa chedu nasi ndripano pa Diaspora Forum tributari saisu chirwere kana kuti dambudziko re-coronavirus iro chirwere chakatekeshera chichitanga icho muChina, umo munonzi pane vanhu vashaya kubva muchirwere ichi vanosvika ivo vanoda kudzira 1,000 asi mune dzimwe nyika mune vamwewo zvevanhu vashaya, asi kuAfrica pari zvino hatisati tanzwa kuti pane vakabatwa nechirwere ichi here kana kuti vakashaya. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa zvakare kuti chirwere ichi chinofanira kunge chichito kutaurwa sechirwere chinogona kupararira pasi rose. Saka vari kuita zvese zvavanokwanisa kuitira kuti vaone kuti chirwere ichi hachiwanikwe chichipararira. Regai timbonzwa gurukota rezveutano vaObadiah Moyo. Nasi vanga vari kutaura ivo kumakurukota ehurumende vachitaura pamusoro pekuti hurumende yavari kuti iyo yakagadzirira chirwere ichi nezuro vakange vari kuchipatara cheWalk-ins Hospital vachiratidza vatori venhau vachitaura ivo kuti hurumende yava nezvikwanisiro zvekuti varwise dambudziko rechirwere checoronavirus. Saka regai timbonzwa, let's take a listen to what the health minister Obadiah Moyo had to say about Zimbabwe's preparedness for the coronavirus.
Takuvati izvinova kutofanogara murumu yavo vega inonzi self quarantine. Anotoenda imomo murumu opedza 14 days up to 21 days in fact 14 ndiyo minimum. Tomika sure kuti munhu yeye anomonitwa daily, you know. Kudhara taiti anongouya ofamba achingozodai zvonzi uya tokumonita. Iye zvino takuti munhu wese anotofanira kugara nzvimbo 1. Pamba ipapo kapane vamwe vomutsvangira nzvimbo yake yega. Even mune hama yenyu yabva kuChina nyanga ari mudzimai wenyu chai munotomboti ha chindai ukoko. Topedza 14 days, you know, muri ikoko tiri kungokusvitsaiwo zvino. Kuti tisawana chirwere ichi handitinoona. Saka isolation iyo quarantine iyo self quarantine ndo yapo ndo yatakutoita iyo.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaObadiah Moyo vanova ivo health minister wemuZimbabwe. Asi takataura zvakare nechimwe chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing vachitaura ivo zviri kuitika ikoko kuBeijing. Let's take a listen to what a Zimbabwean in Beijing had to say about the current situation in China.
Pari zvino hazvisati zvachinja ezvino kuti zviri kuita nani, kuti pari kutowedzerwa maybe from 17 kusvika kuna March 2 zvavaita izvinezvi pamagedhe like ema different apartments, different houses, paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai. Saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako. Saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo, but kubuda kwacho unenge usiri kuenda kure nokuti transportation imwe haikuna, like public transportation hakuna. So maybe kubuda maybe kungotwa samusoro makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka. Saka zviri kungonzi postponed until further notice, further notice. Saka hapasati pane date chairo chairo kuti zvinhu zvinoita normal rini. Mabasa akatovharwa, zvikoro zvakavharwa, maprimary school, mauniversity nanhasi zvichiri zvakavharwa, hazvisati zvavhurwa because vanotomirirawo kubva kugovernment. Saka ingoriwo ndiyo until further notice. Panyaya dzechikafu pavhurwa vhurwa nzvimbo shomba nini dziri kutengesa chikafu, but kutenga kwacho munotoita zvekuorder futi online vachizodeliva, but havazobvumidzwa kupinga chaipo chaipo pamunenge muri. Saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko, mozofamba kunotora ikoko.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing, muzvare Samantha Sibanda vanga vari kutaura ivo zviri kuitika muChina pari zvino. Vari kuti hurumende yeko yakambenge yati vanhu vanokwanisa kubuda mudzimba mavo musi wa 17 February, asi vakazoraudzira vakati aiwa izvi zvakuzoitika mwedzi unouya, asi havasati vapuwa date rekuti rini. Saka ndo zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe. Vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe vadzidzi vari kuguta kwakatanga icho chirwere ichi kuwuha, asi hatisatawana zvedu vekutaura navo vari ikoko. Mukutaura kwedu namuzvare Sibanda vanga vari kuti iyo embassy yanga iri kuti pari zvino hapana hapo zvizvarwa zveZimbabwe vadzidzi vati vabatwa nechirwere ichi. Asi kana muri pano pachirongwa muchizivawo vari kuChina, kana kuti muchizivawo kuti zvakamira sei, munogona kunyora namba dzenyu kuti tikufonerei tinzwe kuti kwakamira sei pari zvino. Chris.
Yebo Marvelous, ye lamhlanje ke sizwa kuthiwa kwethulwe indaba ezimnandi kakhulu ezigoqela yona le i-coronavirus ngoba iChina ithi yona siyenelise ukuthi ingani iyavimba kakhulu ukumemetheka kwegcikwane leli okutsho ukubana bathi bona leli lilanga lesi 8 lamhlanje kula nani eliyehlileyo kakhulu okutsho ukuthi le okuthiwa ngama stocks emhlaba wonke lapho imkambo yemali layo ikhanya hayi ikhwelile sibili kulandela khona lokhu imbiko ephumileyo ukubana bangani sebelivimba ke igcikwane leli Marvelous. China says they've managed to contain at least for the past 8 days, they have actually recorded very few new numbers, which means it's quite good news.
Oh, that's very good news, because like we said earlier on, there are a lot of Zimbabweans that go to school in China, and also we have a lot of business people that do frequent China, and I had, I think, one of the interviews that we had on Studio 7 earlier on, where people were a bit worried that they are worrying that what is happening to some aeroplanes that are coming into the country, because Zimbabwe has a very good relationship with China, and we have a lot of Chinese people visiting Zimbabwe previously, but I'm not sure what's happening in terms of tourism. So we will be breaking it down here. But I understand that we also have a report from the World Health Organization, which would also like to just hear what the World Health Organization is saying about the situation.
Yes,
across the world.
It's actually the United Nations Health Agency, Tedros Adhanom Ghebreyesus, who today said that the government should continue to treat the containment of the coronavirus as a priority. And here he was talking about the Zimbabwean government.
The detection of this small number of cases could be the spark that becomes a bigger fire. But for now, it's only a spark. Our objective remains containment. We call on all countries to use the window of opportunity we have to prevent a bigger fire. As part of those preparations, WHO is working to equip laboratories with the capacity to rapidly diagnose cases. Let's focus on this common enemy against humanity. It attacks any human being. And that's how we should see the threat, as one humanity against a virus which we don't know very well. And we need to answer the questions in order to fight it better.
Yes, that there was the head of the United Nations Health Agency, Tedros Adhanom Ghebreyesus. And he was speaking there today about what they are trying to do in order to contain the coronavirus, which appears to be spreading across the world. More than 25 countries now have recorded cases of the virus.
Kunawo vachangobva kupinda apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune sangano re United Nations vachitaura ivo pamusoro pechirwere checoronavirus. Vari kuti ivo zvakakosha kuti pasi rose riwanikwa iro rakagadzirira kurwisa chirwere ichi. Asi tanzwa gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vachiti ivo hurumende yeZimbabwe yava nezvikwanisiro. Tanzwa zvakare vachitaura kuti kana munhu achinge asvika munyika abva kuChina ari kukwanisa iye kunge achitorwa oiswa pake yavari kuti self-contamination. Vari kuti havasi kuda kuti vanhu vawanike vari pamwe chete, saka vachange vari kubvisa vanhu mune vanhu kuitira kuti vasazowanikwe vachitapurirana chirwere ichi. Asi vaMoyo vari kuti ivo vari kuiti self quarantine, ndo yavari kutaura. Vanga vachitaura ivo vachiti ndo zvavange vari kuita kuti vawanikwe ivo vachidzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi sekutaura kwataita, tiri kuti isusu kana muri ikoko kuChina, muri zvizvarwa zveZimbabwe, kana kune dzimwe nyika dziri kunzi idzo dzawanikwa idzo dzine dambudziko iri, nyorai namba dzenyu popano tigowanikwa tichikufonerai kuitira kuti tinzwe kuti kwamuri ikoko pane zvidzidzo zvamuri kupiwa here. Vari kuSouth Africa takaona vamwe vatakambotaura navo pane zvimwe zvirongwa vachiti hurumende yeSouth Africa iri kuedza kutaura kuti munoenda pakati nepakati nepakati mukaona zvakati nezvakati nezvakati nekuti masymptoms acho vazhinji vari kuti akada kuita sekunge uri kurwara neflu nekuti muzvare sibanda vanga vari kutaura apo vanga vari kuti pama apartments pavanogara ikoko kuchaina kuBeijing usati wabuda uchienda unotora chikafu chako kunze kwegedhi unotanga wavhenekwa temperature yako kana temperature yakakwira vobva vaongorora kuti sei yakakwira uchidzoka zvakare woongorora temperature yakamira sei saka ndokuedza kwavari kuita kuti vaone kuti chirwere ichi hachipararire saka ndozvimwe zvatiri kutaura ipo pano asi pindai muchirongwa muchitipawo pfungwa dzenyu Chris.
Yes, marvelous. While we are at it, there's this ship which has been docked, but the passengers have not been allowed. And Japan has actually, Israel actually has asked if Japan can release 15 residents who are in that ship and so that they continue their quarantine at home because they have been in this ship for now almost 10 days.
Chris, I can share with you, I was on a cruise ship before. You do get a lot of cabin, fever. Because imagine if you're in a ship that's actually functioning well. But I can imagine if you're saying they have been in there for 10 days, I feel very sorry for them.
Yes, and I understand that they've been getting food and other stuff via the
embassies and
because you know this is a very contagious disease and if in case you have just joined us, this is Studio 7 Live Talk, and tonight we're talking about the coronavirus, and you can get in touch with us on the following number +1 202 465 0318. Yeah, you can text us your number and then we can call you back and let's discuss the coronavirus, Marvin.
I hear that we actually have a guest, so I'm not sure who is on the line, but hello.
Hello.
Yes, Dokotela, kunjani?
Siyaphila.
Yes, marvelous. We are welcoming Dr. Elopi Sbanda. Dr. Sbanda, can you tell us how the coronavirus is being viewed in Zimbabwe and how prepared the country is?
The impression I get is that the government is putting a very serious view on the disease. And they're not taking major steps to try to stop it from spreading. And I'm informed that there's a specialist committees that have been set up by the Minister of Health, and that all districts of the country have been covered, all, particularly those that have international ports of entry, but not only those.
Oh, okay.
And, a lot of technical teams have been set up. So they're taking it very seriously.
I see. Now, can you go through the symptoms? What should someone who maybe has been in touch with someone coming from those affected areas see? Like if I have a headache or a fever, am I someone who's going to be worried or there's more to it?
I think the most important thing, in my view, my personal view, is that this is a problematic virus, but there's no need for panic, because it appears that the system is in place to try to control it. The symptoms of this virus are very general, and deciding what they are, then everybody will think that they are in contact with this virus. What is the as I know, is just out of town today, and I know that at district level, they when you come into the airport and you have symptoms that they are suspecting of, they follow you up wherever you are, and each district has a mechanism of trying to follow up that particular individual to see whether they are developing symptoms that are suggestive of the problem. Fever is one of the problems. That's why most one of the first things that people do is to check the temperature. Fever can come from any source. It doesn't have to be from this virus.
Marvelous.
Mm-hmm. Chris, kune avo vachangobva kupinda muchirongo atanga tiri kunzwa apo Dr. Sibanda vari kutaura ivo vachiti semaonero avo hurumende iri kuita zvainokwanisa zvese kuitira kuti pawanikwe paine zvikwanisiro zvekuti chirwere ichi chirwise munyika. Chris abva avhunza akati munhu angazive sei kuti ane chirwere icho checoronavirus. Vakati ivo zvinogona kunge zvakadai setemperature ichibva yakwira zvakanyanyisa ende temperature yacho nefever zvinogona kunge zvichibvawo kune zvimwe zvirwere asi chinonyanyoratidza inyaya iyo yefever. Asi tine mafiga atinawo panapa atiri kuwana ari kuti coronavirus hanzi China update iripo ndeyekuti 1113 deaths so far. Philippines 1 confirmed cases China 44,600, Taiwan 18, Thailand 32, Vietnam 14, Malaysia 18, Cambodia 1, United Arab Emirates 8, Singapore 45, South Korea 28, Philippines 2, India 3, Sri Lanka 1, Nepal 1, Japan 28, US mimomuno varikuti mune 13 asati satanyatsoudzwa imomuno muAmerica kuti papi pacho chaizvo. Canada 7, Australia 15, Britain 8, Finland 1, Italy 3, France 11, Germany 14, Russia 2, Sweden 1, Spain 2, Belgium 1. Asi parizvino atisatanzwa makesi arikubva kuAfrica. Chris.
Yeah, dokotela ungasitshela nje ngamafichane ukuthi umumo wona unjani, abantu bayaziswa yini ikakhulu ababengafikanga lasema airport, abantu emphakathini jikelele ukuthi bangasondeli phansi kwabantu abangani babe lomkhuhlane wona.
Ngikwazi ngoba angazi ama broadcast yakho kodwa information siyayizuza and ukuthi ifika abantu abangani njani kahle akuqondisisi ukuthi yafika kubo bonke abantu.
Manje ngokubona kwakho kodwa uke watsho wena phambilini ukubana uhulumende uzimisele ukuthi alwisane lalo igcikwane lelo, kodwa ke uzalwisana lalo njani njengoba siyabona ukubana ezempilakahle wena njengodokotela siyazilikela khalaza laphana ukuthi hayi imitshina lokunye okuphathisa izigulane kungani akutholakali lula. Manje ubona ungani kungahamba njani ungaqhamuka lo mkhuhlane eZimbabwe, awusezokubonakale na?
Ungaqhamuka ukungona kahle kodwa okukhona ukuthi lo umkhuhlane osusuke wale i-support yama-partners lama-donors ukuthi ngakuzukuthi i-program ingaba nje iyodwa ingazuza imali yokuthi isetshenziswe ukuvikela lomkhuhlane ngoba kule ama-support ye-support ebuya elizweni iqonde wona lowo mkhuhlane ingasaqondanga lokho okuningi okuningi njalo sebethethe babeka izibhedlela bathethe izibhedlela ezizakwelapha abantu labo nxa kuyukuthi umkhuhlane izibhedlela zakhona sezivusile njalo basebenzise isystem abevele beyisebenzisa belungiselela i-ebola virus. So ama-systems ayefakiwe ngaleso sikhathi sevusiwe futhi ukwenzela ukuthi kunqatshelele le-problem. Ngiyethemba lami ukuthi umuntu nxa kuwukuthi ubonakele ukuthi lo mkhuhlane ebonakele masiyana wafikiswa kulezo zibhedlela, hhayi kuzakwelaphela. Njalo sebevule indawo yokutesta ukuthi ngaangele ukuthi lo mkhuhlane i-test isenziwa khonala asabingisiekhaya.
Okay. Marvelous. The doctor there is explaining the readiness of the country. Of course, he says that there are these, shortcomings, but he is confident that the you know, international partners, donors and so forth are ready to chip in. And they have learned a lesson from the Ebola virus, so he thinks that they are going to use that experience.
Very interesting. Tombo chingamiza varipano pa Facebook page edu ye VOA. Shona tukona ketai chavunga. Arukuti ndiruku kuona izhangu, ndiruku noku DRC kukolwezi. Bezari kwekwerere arikuti watching you live ndiri pano pa Pretoria murisei kosisimavi aiwa kuno tiri wadi Bevan Jones arikuti ndifonerei Morris Shabani anzi Maneru Tete I'm watching you live from Harare kwakadiko kwa Harare uko tikuona panapa pana Cyclone Jaffat arikuti I'm watching you from Windhoek kuNamibia Taso Tapfuma Magasa anzi chirongwa chenyu tinochida zvikuru ndiri kukuona ndiri kuzumba ku Mozambique ndokutaura kuri kuita umumwe kozoyo vamwe vari kutaura pfungwa dzavo asi imi munoziya zvekuita kana muri pano pachirongwa muchida kuti tikufonerei nyorai namba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu kuitira kuti zvititire nyore pakukufonerai asi kunavo vachangobva kupinda muchirongwa pano pa diaspora forum anasi tiri kutaura isu pamusoro pedambudziko recorona virus chirwere chakatangira icho muChina uyezve chiri kutekeshera pasi rose tiri kutarisa kuti kwamuri ikoko kwakamira sei pane dzidzo here dzamuri kupiwa nehurumende dzine munyika dzamakagara kana kuri kuZimbabwe mune tarisiro here kuti hurumende yakagadzirira pari zvino taona gurukota rezveutano vachitaura ivo kuti aiwa hurumende pari zvino ine zvikwanisiro zvakakwana uyezve inogona kurwisa chirwere ichi saka tinokutendai vari pano ED Chigumba Chiwenga Malabanza IQ anzi we thank God with his grace anzi ari ku United Arab Emirates ari kuti ikoko zvinenge zvichiri zvakanaka hazvo Chris
Yebo mavelase lati bakhona ke abasi baleleyo lapha ku Facebook and VOA Ndebele ye ukhona Lawrence Moyo awu Lawrence uyabingelela uthi linjani hayi uyaphila Lawrence uphathisani Dube uthi yena linjani emsakazweni obingelelayo umphathisani osuka komzi yonke egogwe South kodwa ngise South Africa iCoronavirus iyethusa kakhulu wese eZimbabwe okungela mithi siyabonga ke Phathisani labo Pamela lisibhalele konke labo Nkosi Mthembo sibongile Mavela
hey we have a caller Chris hello caller
makasimba
takasimba tikutaura nani uye zvemuri kupi
ndiri kwamutari munotaura naChingoda
kwakadini kwamutari kumakomo iyo
Hagi makomo kuchiri nani tete.
Taura itizwe, buya itizwe, nenyaya ye coronavirus.
Chiru tineta manji, chiru tineta, tino hundu kano kutu, wama kwanza hoku, varo ma goda, ganditika. So kino kwa mtari kuna ukuna ama anuko kinange pasaidi. Kata, hei, kisa ni mata oru kuchiri kuhiswa.
Asipane dzidziso yamuri kumbopuwa here kana kuti muri kumbonzwa here kuti munhu angazive sei kuti ave nechirwere ichi kana kuti muchinge maona kuti makunzwa zviri kutaurwa izvi munoenda kwakati
vakambotipa asi kuti zvinyatsoziziva kuti onaika kuti chirwere handiri kuti unokwanisa kukunzwa nga munhu ane flu handitika wozvasvika kutonhora kana kakupiswa saka ando dikurudzo dinofana kuti ukasekende pachipatara ino kuchipatara kwacho zvine mari dzacho zvinenge dzakutenye tichapera kufatete
mari yacho yekuchipatara yakamira sei pari zvino
amwaroda dzirama 150 bond
vana chiremba variko here kuzvipatara zvehurumende
izvozvozvo ndozviri kuda 150 bond kudhinisa kadhi bai tichazobe mari yemushonga handitika
saka dai
zvekuti ngatinamate kuti tisatibata semabatirwa atakamboizwa nana korera ayaya
aiwa mashoko makukutu saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chiinyi kwairi
ini dandaona mukana wekutaura nehurumende ka sekutaura kwamboita minister Obadiah Moyo ka vanyatso kubatobata kuti kunoona zvekunze wese anofanira kunyatsokuongororwa kuona kuti zveshuwa shuwa haana here unenge angofungidziri kuti zvakaita inga marariya kunga chii ngaakasike kuone kuti oitwa sei mwoyo murefu ndo tiri kuda pagavhenmendi yedu ikanyatsotichengetedza handifunge tinobatwa nechirwere ba
aiwa tinotenda kumakomoyo muve nezuva rakanaka
neno unotenda ani ndafara kuti nhasi ndakubatai
aiwa chirongwa ndechenyu tinogara tichitokutsvaga isu mupinde zuva nezuva
oraiti zvakanaka
babai asi ndirikugoti tine imwe kola zvakare halo kola
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi
okay mina ndava ndichiri kukhuluma nechindebele mina ndichiri kukhuluma nechris gande
ndaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
siyaphila kakhulu linjani.
Hayi siyaphila, ungaphi kwe South Africa?
Na nge South Africa lapha esendawulo.
Ah, okay. Ungasi
sifika eZimbabwe egcokweni ukuthi kuyethuka kakhulu mayelana ne-coronavirus, lekuyethusa kakhulu. Ngiyacabanga khonapho ukuthi uma ingafika kithi ekhaya abantu bazothethelaphi. Ngizengithawula uvalo kakhulu.
Yey. Ya, kuyethusa sibili. Manje khona ngapho-ke bathini, liyalitshelwe yini ngomkhuhlane wonalowo ukuthi kuhamba njani?
Lapha sifika nje ekhulunywa kodwa hayi lapha thina lesingakabuboni kodwa sifika lakhuluma ngakho nje abantu abaningi. Indaba le indaba mlonyeni nje indaba indawana zonke lezo. Kodwa hayi sinethembisa ukuthi nethi sizolulama kukho lokho.
Ye, hayi asithembeni enkosini kodwa sizwa kuthiwa kuyathembisa khona le China kungani abantu asebebamba umkhuhlane sebebalutshwana.
Ngingasiza ngoba thina yikho vele ezavayela khona kakhulu khona ngale singajabula kakhulu ma singakuthola.
Hayi kulungile, hayi sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga kakhulu baba.
Okay, baba.
Before we took your caller there, Chris, I was speaking to a caller from Mutare. He's saying that his biggest concern is that there are other people that don't use the normal border, especially in places like Mozambique, where he's at near Mutare. He says there are people that are border jumpers, so how is the government going to enforce that those do not come into the country and contaminate? But he said that it's very important for the government not to wait until it's too late and then have the same situation like the cholera situation. That's what's worrying him.
Dokotela, ukhonecingweni? Ye, manje nxa umuntu ethe watholakala ukuthi ule gcikane le-corona leli, ungasichasela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo? Uyaphiwa imithi lani lani aze igciwane liphele yini emzimbeni, kumbe liyalala khona njenge-HIV?
I-process yakho nayinde. Okokuqala, kufanele umuntu afakwe ku-isolation. Ahlale engahlangana nalabanye abantu. Kwenzela ukuthi engatransmithi umkhuhlanelwane kwabanye. Ngesikhathi sonesho ku-observation kulapho kuzaphuma khona ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe kawukho. Ngaleso sikhathi njalo kulapho kuzafakwa khona kwenziwa khona ama-test kwazakala ukuthi yiyo umkhuhlane kumbe kayisiyo. Umuntu le-problem yena leyo sekulemithi esisazakala ukuthi iyanceda. Isibonakele isisetshenziswa e-China. Bayisebenzisa imithi esiyisebenzisa kwi-HIV babona ukuthi iloncedo. So ukwelapheka kwakhona hhayi kukhanya ingani sekungconywana kuliviki kulalokho kube kuyikho khona mthuthukisa ko singakakwazi ukuthi kule mithi engasebenzi.
Okokuthi umuntu nxa evele obenatha amaphilisi ama-antiretroviral, kutsho ukuthi kangeke awubambe umkhuhlane onalo?
Ngoba ayasiyana la asebenza kulo umkhuhlane namanye ayisiwo wonke. Ngoba ama-ARVs maningi. but again, so in a specific ones, I think we have one local HIV, like Singapore.
Okay. Hayi kwezwakala marvelous, the doctor is explaining. Okay, maybe you can explain in, you have someone.
Yeah, I think let's just take a caller, then we'll come back to
yes,
that doctor.
Yes, since
I'll be a fruit. Hello caller.
Magabi.
I watched what did you saw and I knew you were going to
Muruta na Joe.
Rimu
Botswana Palate, Ra Joe.
Eh, Quakadi Botswana.
Ako Botswana Gutsen, Ako
Quakamira Sepanya, Coronavirus, Urmende, Moirunya Susanangre, Guti, Junofambasi.
Urmende Kunoga, Diriza, Nechi Guerri, Chirigu, Chirija, take a share in Nikage. Gadra, Largo, Taos, Utu, Altaroti, Larva Gadrisa, owners, Patas, Arnotica, Manga, but one in the Kogon, as no novelty, Aberrant, Guriti, Coronavirus, the rich.
Vanonia to San Anguzere, Gutimunanga, Sive, Kuti, Angangova, Nacho.
Yeah, I was in the Gutan Anguza, Guti, Gutomuna, Aberrant, Guri, seeing the Jagamia Sea.
Saka muri kufara nematsanangurirwa azviri kuita.
Aiwa, tikufara nazvo zvedu kunyanya kuti varikugadzirira nyaya yechigwere ichi chatekechera nyika ichi.
Ko kumusha muri kumbotaura one hama here dziri kuziva here pamusoro pechirwere ichi vari kumamisha nekumo.
Ii, kwedu kwatiri kwatobva kumuna goko muchakasara mukati nechakasara kuna goko uko hativii kuti hama dzangu dzakamira sei ikoko.
Asi muri kuvatumirawo here mameseji kana zvimwewo pamaWhatsApp apa nepamwewo kuti vazive kuti zviri kufamba sei?
Ndokotendaona kuti chirongwa chechestudio ichi chakatekechera nenyika yese. Ndokubvunza tanonzwawo kuti zviri kufamba sei chirwere chatekechera nenyika iyi chakamira zvakadini. Tinotenda imi vanhu vestudio dozi nekutotibetsera zvakanyanyisa. Nima messages nechitotiudza kuti chigure chakamira chakadai.
Aiwa, tinotenda ndo zvatinofarira kuti tinzwe kuti pane vanenge vari kutotarisawo vachiona mabasa atiri kuita iko kuno. Asi imi ndimi vakuru vatinoremekedza nekuti kana mukataza kupinda muchirongwa hatizozivi kuti toramba tichitaura nezvei.
Zvinotenda inini vashamara motipawo mashoko akanaka motikutize zvechigure chiri kuchaita.
Aiwa,
tikichenyika.
Tinotenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Andotenda hanzvadzi.
Okay. Chris, our caller there is saying that he's in Botswana and he's happy with the kind of informationals that the Botswana government is giving people, including Zimbabweans that are in that country. But then I asked him, what about those people from your rural home? Where are you from? So he said he's from Gokwe. And he actually acknowledged that he thanks Studio 7 because he's hoping that the people in Gokwe are listening to our program and will be able to at least learn about this disease. Because he says sometimes for news to get to Gokwe, it takes a little bit longer. But I think since we have the doctor with us here, I'm not sure what question you'd ask him, but I would like him to talk about what the symptoms are. And if possible, maybe then I can translate so people that are like my caller's relative, they in Gokwe, can understand. Dr. Sibanda, if you can tell us, what are the symptoms? Hello, doctor? Yes, if you can go ahead.
The symptoms of this disease are similar to symptoms of many other diseases. In effect, where the chances of infection are relatively low, it might be a reason to cause an unnecessary panic to leave all the symptoms in a public nature because everybody would be able to identify those symptoms. The major ones are fever, but also severe chest infections, which making difficulty in bathing. Because the severity is over and above what we ordinarily experience in a common disease like asthma and so on. So, the fever, that high temperature, and chest problems, making breathing is difficult. I think the message and instruction that is being given to everybody to wash their hands.
To wash their hands.
Wash their hands and don't touch your face.
Thank you very much.
Wash your face. The reason for that is that the virus apparently can stay on surfaces, on your table. The virus is transmitted through sneezes and coughing. So the droplets can sit on the table, it can sit on some surfaces, and you can pick it up with your hands when you touch that particular table if you are infected, and then you transmit it. And it's only transmitted through the eyes, mouth, the nose. So that skin doesn't go through. So if you try not to touch your face, to wash your hands and not touch your face, the chances of transmission are low.
Thank you very much.
The bottom line is that the chances of us getting the virus in Zimbabwe, particularly in the rural Gokwe that this gentleman has been talking about, are low.
Okay.
Because we know where it is coming from, and we know that there's no flight that's going to Gokwe Airport. There's no airport in Gokwe at all.
Thank you very much. Thank you.
Entry points that have been emphasized by the government are international entry points. And they are putting a lot of measures to find out who is getting in, who has the fever, and they are following up those people. I came back from Chamba today, and I know that at district level, the government has already given instructions for the district to go and follow up one or two persons that enter the airport with a fever.
Dr. Tsimanda, can we hold you right there? We have another caller. We'll be coming back to you shortly.
Hello, caller.
Hey,
tuk sa wana nanu ye je muri kupi.
Mija wana jenara uwe melo.
Ta urai tinswe.
Ya, njini we aga mbofona njini kumachonyonyo jaibu.
Ya, ta urai kumachonyonyo uko muri kuzwa ere ninye ye chirwereche coronavirus.
Chirwereche coronavirus, njini ya kutu wakutu chirwere, jakate ipa vige kwa ribate. Kunika kwenye kumanje, atipi zauti, waka gajeri ya zizere, ere, naka mbundi ya wakita waneze gajeri ya waneva ita andu, waka 400, kita kutu ere milioni. Nikita zizi, maria ki ya tewa inipulesi ere, kana utinese, kuto chaona pa mapepa.
Kukwenyu kumachonyonyo amuru uko ku South Africa, kwa kamira si?
Kuno kwa tatu jambo, zizi wei.
Avata ure? Kwapiwa shoko iroro rekuti varambe vakagadzirira kuita kuti chirwere ichi chikasvika ikoko vazive kuti voita sei.
Vasivanda vakahodha ndevapa.
Handi dokita vari pano panhare apa vambenge vari kutaura.
Oraiti beno zvikadaro kakuti zvinhu zvacho zvese zvei purei kagete zvinoti mahosipiti avati anogona ngasiya zvikaeka nehurumende yedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Maita zvakanaka chichimave, muna mukoma Jibs here?
Nhasi ndina mukoma Chris, mazuva ano ndiri kugara ndiri pano, every day kubvira Monday kusvika Friday, saka motogara makangogadzirira. Ndina mukoma Chris Gandhi.
Yeah, mukoma Chris Gandhi, how are you?
I'm okay, how are you?
How is you, Jibs?
No, everything is fine. It's fine. How are you there? Do you have any rain there?
Hello?
Do you have any rain there?
Yeah, yesterday it was raining, but today it's very cold. You know, here in Emelo, Emelo is very cold, my brother.
Okay, keep warm. Yeah. Thanks a lot and keep warm, right?
Yeah, cold is better than too hot.
Okay, across the gate, 21, we nasi timbos, kwa kuti zirubu fambazi. Chris, I think we have another caller, but I'm not sure which language. Hello, caller. Hello, caller. Hey, makadi enyu.
Tiriwapenyu makadi yo.
Tiriwadi, tukuta ura nanu yezwe murikupi.
Murikuta ura na basics kwata.
Na basics?
Kumarondera.
Hey, kwa kadi kumarondera.
Aiwa, kuno kukuri, right? Tukuna ayam, right? Kuna ayezwe.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Saka muriku nzweiri mudandaro. Nasi tukuta ura pamsuro pechirwereche coronavirus. Kumarondera uko muri kumbonya zunzwa here kuti chirwere ichi zvakamira sei muna angaziva sei kuti ana acho nezvimwe zvakadaro.
Tichibunzwa muma social media but hurumende handisi kuti ine zvizhinji zvayatiyaita nekuda kwekuti vanhu vari kungoita semararamiro avangatireta nguva dzose. Saka tichitochinda kuti dai tasabatika muno munyika nekuti tingapera nekuti hapana zvipo. Tinogona kupera tose mishonga haiwanike magariro atikiita nemararamiro atikiita acho akatoita chirwere chikadzira ikatouya tinopera tese saka tikuona kuti sehurumende hapana zvayasiyaita.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende tomboti yakateerera maiti chii?
Inini ndaitofungidzira kuti vaifanira kuteti varinhu vari kubva kunzaro votombovatora vovachengeta vari iwo vachimonisa vanhu ivavo kuti navo vari kungovasiyawo vaendawo ndinozvionera vari kupaoedha vachinovagemena variko okuita hazvishandi nekuti zvive chinenge chatopararira kudhara.
Asi tanzwa vaobadhaya mwoyo nhasi vachitaurira vatori venhau vapedza musangano wavo wemakurukota kuti kubvira zuva ranhasi vari kuti ivo kuchange kuine chirongwa chamuri kutaura icho chekuti vari kupinda vese vachaitwa iyo inonzi quarantine kuti munhu anenge ari kugariswa ari pake ega kwemazuva 14 neanodaudzira. Ndizvo kuti izvi manga manzwa here?
Ndanga ndazvinzwa but wei yavari kutaura nai ndeyekuti anonge achichengetwa kubva pati hama dzake ndedzinoona pavanonga mise yavanonepo kumonita wedi saka zvine njodzi zvekuti kana hama dzacho dzinogona kubata chirwere icho.
Aiwa, apo mataura zvikukutu. Saka tichabvunza dokta vari pana paDr Sibanda panyaya iyoyo yamuri kutaura kuti tinzwe kuti kana munhu achinge azodzokera kumhuri yake hazvizotapurirana here kuti kune avo vanenge vakamuchengeta. Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Nesuwo tinopinda, rambai muchitibatsira, tibatsirane nevamwe vavo vari kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Aiwa, tinotenda. Chris, I think you have a caller.
Yes, dokotela ungabamba kancane sithathe ke omunye umlaleli. Hello?
Hello?
Yes, akwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, sikhuluma lobani?
Sikhuluma lo Sphele Mkhosi.
Lobani?
Sphele Mkhosi, useFlamtree.
Sphele Mkhosi, useFlamtree. Eh, liyana yini izulu?
Okay.
Hayi kulungile. Ungathi fahla fahla usitele imbono yakho.
Ngokomthethane lowokhona.
Yeah.
Sithi ngani sithi manje kunje ngasiyona ukuthi ukuthi yenze something ukuthi abantu bengayiveli kakhulu. Ngokomthethane kana manje ngithe ngibona imessage ngibona umthani wazithela amandla ngegesi
hayi usibongile kakhulu silo dokotela lapha uzasichasisela okuningi ngakho. Okay. Yes, so Marvelous, the question I had asked the doctor earlier on was to give us a rundown from diagnosis, quarantine and to treatment.
I think also there was a caller from Marondera who he wanted to know. He said when the minister was speaking, he said people will be quarantined, but they will be I think that's what he heard. They would be within their home. So isn't there a possibility of you contaminating those that will be looking after that person who's being quarantined? So,
yes, I think it's all maybe in that same question. Doctor?
Yes, I'm here.
Yes, so can you tell us the whole process from diagnosis to quarantine and to treatment?
This is a new disease, and I don't claim to be an expert in it. It's new. But what we know is that the first thing, a clinical suspicion, that you have symptoms that suggest that you may have a disease. And if you have those symptoms that suggest that you may have the disease, then what is required is to quarantine. During the time of quarantine, samples will be taken and they will be sent to the laboratory. And now that we are aware that the testing can be done in Harare, we know Harare, I'm not sure about the other cities, then the response will come quickly. So those who are tested negative are not going to be sitting there for 14 days. They will be released as soon as it is known that they don't have the disease. The treatment only follows when the disease has been confirmed. And that treatment will be carried out in centers that have been designated by the government.
Can I hold you there? And how long is the incubation period? Supposing I go, maybe today I was in China yesterday in Wuhan, and then today I'm in Zimbabwe and I'm tested and found negative. Isn't there a likelihood that in the next couple of days I'll be positive?
That possibility always exists. But the incubation period is anything from about 3 days to 14 days. That's why I understand 14 days has been mentioned. But the testing that they are doing now is very highly specific. If you have the virus, even before the symptoms come out, they will be able to pick it up. They are using what is called PCR, polymerase chain reaction. And that should be able to detect the virus even before it causes symptoms. And therefore, I believe that people who have been tested negative are likely to be released before the 14 days. And the 14 days is what is required in the absence of a confirmation of diagnosis.
So that person is free to go back to their homes like the Marondera caller, say?
Yes, he's very concerned.
Yes, they are. Luckily, because they've been tested and proven to be negative. So if they're negative, there's no way that they'll be able to transmit the virus.
Thank you very much, Doctor. We had a caller, but I understand they dropped. So I'll just read a very interesting comment here on our Facebook page yedu yeVOA. Shona, tinatatenda Gurumondo, arikuti muri seiko sisimavi, ndiri kuno ku Middlesbrough, ndiri kukuona live panyaya yechirwere ichi, ndinongonamata kuna Mwari kuti chisapinda hacho, nekuti nemamirira akaita zvino munyika yedu, vanhu vanogona kupera zveshuwa. Nyika yose nawo muzvipatara zvedu hamuna kana mushonga wechikosoro zvawo. What more virus iyi shuwa dai Mwari atiitira nyasha. Ndokutaura kuri kuita Atatenda Gurumondo. Wilson Madingwa Jazi anza muwachinyu am here in Tembisa in Johannesburg aripana arikutionawo. A disciple Madanire varikuti coronavirus ikauya muAfrica iyi vanhu vanopera kudyiwa mari nen'anga. Uye avo vanozvitiva nevamwari ndokuona kwari kuita Lloyd Pierce sisimavina mukoma Chris ndikukuona ihangu but nyaya yecorona iyi dai Mwari vapindira iyi nekuti ikauya kuZimbabwe vanhu vangaparara. Allen Chiramanana ari kuti hello Tetes, I'm watching you from Port Elizabeth. Tapiwa Monokore ari pano. Chris, I don't know if you have any followers that you would like to acknowledge.
Sure. We have Vusi English, that's his second name. Uti yena linjani msakazweni, manje ngoba izinto zidula kangaka ekhaya, uhulumende ulaziphi inhlelo? And then Jafta Adam Mdluli uthi having the doctor there won't help. Kufuneka odokotela ezibhedlela okwamanje akukho eZimbabwe and makungenzeka ngephutha sibe lomkhuhlane lo siyafa. Yes, hayi siyakuzwa Jafta Adam Mdluli. Yeah, udaba lwezibhedlela luyahlupha kodwa hayi udokotela siyamfuna phela lapho ukuthi azosincedisa, ancedise lani ukuthi kube lolwazi ukuthi kuyenzakalani njalo kuyini okumele likwenze.
Mhm. Ai wat kuramba tichienderera mberi uyezve Chris afunza iye doctor kuti saka zvino mira sei panyaya iyi kuti munhu azive kuti abatwe here nechirwere ichi uyezve ndambenye ndavabvunza vatsanangura ivo kuti fever ndoinonyanya kukwira uyezve vakati kuzarirwa kuye kwatinoti machest kutadza kufema ndo zvimwe zvacho asi vati ivo vana vafanira kunyanyovhunduka nyanya pane vaya vataura kuti vane hama yavo iri kugokwe nekuti doctor vati nzvimbo dzakadai savana gokwe nedzimwe dziri kumakuchonyonyo dzinogona kuti dzisawanikwe dzichizowanikwa dzichitarisana nedambudziko iri nekuti vari kuti ivo hurumende inoziva kuti dambudziko iri riri kunyanyobva nyanya kuchina saka kana pasina awanikwa iye achibva kunze kwenyika iko kunana china nedzimwewo kuri kuwanikwa chirwere ichi achipinda munzvimbo idzodzi kumachonyonyo aiwa vanhu vasanyanyovhunduka asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti kana hurumende pari zvino iri kuti iyo ine zvikwanisiro vari kuti kana munhu achinge aenda akaongororwa hurumende ikaona kuti aiwa uyu munhu haana hake chirwere ichi anogona kuti vadzokere vachienda havo kumba uyezve sekuona kwavo nemaziyo ravari kuita pari zvino vari kuti kana vachinge vaona mishina iripo pari zvino vari kuti inogona kutesta kuti icoronavhairasi here kana kuti zvimwewo zvirwere nekuti vazhinji munyika vanenge vanogona kunge vane zvimwewo zvirwere zvinopresenta zvakafanana nemasymptoms ecoronavhairasi vati ivo kana zvichinge zvadaro uchinge wazoudzwa iwe nadoctor munhu anogona ake kuenda kumba asi vachiramba havo vachiongororwa asi panenge pasina dambudziko rekutyira kuti vachazotapurirana chirwere ichi. Chris.
Yes, marvelous. There's an interesting thread on Twitter that has been posted by the MDC Secretary for Education, Fadzai Mahere, and she wrote it like, you know, a satirical letter in which she says, "Dear coronavirus, have mercy, please
maybe
do not come."
Let's just take a quick one,
marvelous. "Please do not come to Zimbabwe. Our government doesn't believe in paying doctors or funding public health. Their only strategy is to deal with you is rhetoric." Let's go to the caller.
Hello, caller.
Yes, Ndugu Ndwai.
Tutsora nani uye zve muri kupi?
Utsora namshema Ndugu Zimbabwe.
Muri kupi muZimbabwe?
Kubuhera Central.
Kwakamira sei kubuhera?
Ya, kuhera sendo iri nani njayo.
Mukuzwa iri mudandaro yenyaya yecoronavirus. Pane zvamuri kunzwa here kunzvimbo dzamuri ikoko kuti mungaziva here kuti mune chirwere ichi kana kuti kwete?
So far kunzvimbo kwatiri hatisati tambonzwa zvedu any case yecoronavirus.
Asi vari munharaunda imomo vari kutyira here chirwere ichi kana kuti zviri kutaurwa here zviri kufamba sei?
Ndingati kunzvimbo kwatiri kunoga sai zvambonyanyotaurika nezvazvo nekuti vanhu havasati vanzwa kuti tapinda munyika yedu here kana kuti hatibati.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii uyezve zvipatara zvekwamuri ikoko madokta ariko here pari zvino?
Panoti dokta apahama, panoti dokta ndopari kurwadza. Dokta ndofunga ndiwo unenge wakutombozvichenjerera pautano hwako ndokutoti wave dokta. Zvipatara zvedu like zvipatara zvakavharwa nekuti hakuna mishonga, hakuna madokta ari kuatenda, saka everything ingori chaos. Hatina kana direction zvekuti tinotosvikawo kuti chikaira changu chasvika zvirwere chikaichi zvinogona kutokonzera kupira kwevanhu vachona especially nekesi yedu yemuZimbabwe. Chikasvika ndofunga tinenge takutoitwa wide outing saizvo.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Unfortunately, we are running out of time, so Dr. Smanda, just in 30 seconds, can you just give us your last word?
I think the last word is that this disease is a serious disease.
Mm-hmm.
It is affecting a lot of people, particularly in China.
Mm-hmm.
But at the moment, we are not aware of any single case in the whole of Africa.
Okay.
And in Zimbabwe, we do not have a single case of that.
Okay.
Although we do not have, we have a lot of preparedness.
Thank you so much, Doctor. We have run out of time. Like I said, that was Dr. Elopis Vanda, and my name is Chris Gande. And all our listeners, thank you so much. Good night, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.